Zvaneta nekunzwa madhiri zvinongonzi zvekunyoreranwa nenyika asi upenyu hwavanhu husingavandudzwe. Madhiri takanzwa zvichinzi makambani achabva kuchina ainzi mamega billion dollar deals, madhiri mamwe akaitwa nenyika dzana Kazakhstan, madhiri mamwe akaitwa iwo mabinational commission yaitwa nebotswana, mamwe akaitwa nenyika dzakawanda vana Namibia. Asi upenyu hwavanhu hausi kushanduka, vanhu vari kutambura, vanhu vari kunonga svosve nemuromo. Izvo zvavaita magarizoni shops emasoja chete, asi ruzhinji rwavanhu ruri kutambura. Saka hatina shoti vari kunzi mabinational commission, mabinational commission kana kuti mabipersonal commission, yekuti vanhu vari kungoita zvavo madhiri avo ekutiwo vaite mari. Asi chatiri kungoona ndechengoti urombo munyika huri kuenderera mberi, madhiri ari ngosainwa, asi upenyu hwavanhu hausi kushanduka, vanhu vari kunonga svosve nemuromo.